manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wesvondo kubvumbi 17, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Pope Francis ve Roman Catholic na Archbishop ve Anglican vonamatira runyararo munyika dzine hondo zvikuru mu Ukraine. Pope Francis vayambirawo kuti hondo iri kuitika inogona kukonzera kuti vamwe vagume vashandisa zvombo zvinoparadza zvenuclear.
Mugwagwa yedu ichiri yakaipa zvikuru inoda kuwandudzwa. Zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti dzimwe tsaona dziwande uye zvakare motikari dzimwe dzichakodzera kunge dzichifamba pamugwagwa.
Sangano rePassengers Association of Zimbabwe ronesekana nenjodzi dziri kuramba dzichiitika mumigwagwa pazororo reEaster.
Zvakakosha kuti toramba tichiti kuzvidzivirira kana kuva wakadziviririka kuri nani pane kuda kuti uzomhanya mhanya iwe warwara.
Nyanzvi dzoyambira vanhu kuti vangwarire kutapurirwa chirwere cheCovid-19 apo vari kusangana vakawanda pazororo reEaster. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Francis vekereke ye Roman Catholic nasi pazuva reEaster Sunday vati vari kushishikana zvikuru nehondo isina musoro wose iri kuUkraine iyo iri kurwiswa neRussia uye vati vari kunetsekanawo nekumwe kurwisana kuri kuitika mune dzimwe nyika. Pope Francis vayambira kuti panogona kutanga hondo yezvombo zvinoparadza zvenuclear nekuda kwekunetsana kuri kuita nyika uku. Vachitaura pamuzinda wavo weSt Peter Square kuVatican, Pope vati vari kunamatira kuti kuUkraine nedzimwe nyika dzine hondo dziri kuMiddle East dzakaita seLebanon, Yemen, Syria neIraq pamwe neLibya dzive nerunyararo. KuLondon, Archbishop of Canterbury vaJustin Welby vakurudzirawo Russia kuti imise hondo kuUkraine. Mukuru wekereke yeAnglican uyu achivo nguva yeEaster inguva yerunyararo kwete kudeura ropa. Archbishop Welby vashorawo danho reBritain rekuendesa vanhu vanenge vachitsvaga upoteri kunyika yeRwanda vachiti hazvifambirane neshoko raMwari. MuZimbabwe vatendi vakawanda vanga vachinamatawo vakawanda vari mumakereke kekutanga kubva zvatanga kupararira chirwere cheCovid-19 munyika muna 2020. Mapurisa azivisa nasi kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti uwandu hwevanhu vakafa munjodzi yebhazi rainge rakatakura vatendi vekereke yeZCC pamugwagwa weJoppa Skyline kuChimanimani wasvika pamakumi matatu nevasere kana kuti 38. Mapurisa anotiwo vamwe vanhu vaviri vafa mangwanani anhasi mumugwagwa weBulawayo Victoria Falls apo bhazi rekwaStallon raita njodzi nerori nenguva dzatu mangwanani. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vachazonyazoburitsa uwandu hwevanhu vafa pazororo nemusi wechipiri. Kufa kwevanhu pazororo reEaster uku kuri kunetsawo zvikuru sangano rePassengers Association of Zimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanokokera mabasa musangano iri vatafadzwa Goliath.
Njodzi dzakawanda dziri kukonzerwa nekusamira kwakanaka kwemota dzinofamba neveruzhinji dzimwe hazvichanyatsoseviswa chaizvo chaizvo. Ndezvimwe zvinhu zvinoita kuti tsaona dzivapo uye zvakare nekushaya hanya kwevatyairi au ba kuvete mtamotikari kanyani sisa nukuzazwa kuhitwa maduta vanu ndikumwe kukonzera tsaona zaka wanda shikonzero zvinoita kuti tsaona zinge dziripo isi tinongo tarisirawo kuti vanhu vange vachitarisa mutemo yemugwagwa nekuchengetedza mutemo yemugwagwa
kunewo vamwe vanotyaira nzendo refu munokurudzira kuti vaite sei
tinongokurudzira kuti vachikairi kana vachinge vaneta vasaramba vachityaira asi vature befu uye zvakare kufamba husiku nzvimbo dzakaipa dzine mukwidza mukuru nedzimwe nzvimbo dzine mudzikiswa wakanyanyisisa dzinopoterera vanhu vanofanira kunge vachiziva nzvimbo kana vachifamba nzvimbo dzakadaro
iyo migwagwa yacho yakamira sei nekuti tiri kunzwa vamwe vachichema chema kuti inenge isina kumira zvakanaka
migwagwa yedu ichiri yakaipa zvikuru inoda kuwandudzwa nezvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti dzimwe tsaona dziwande uye zvakare motikari dzimwe dzichakodzera kunge dzichifamba pamugwagwa nyaya dzematara tichionawo mataya emota dzinotakura veruzhinji dzichanyatsoiswa mataya matsva dzaakuiswa mataya emaretreads kumberi uku ndezvimwe zvinhu zvinokonzeresa futi tsaona
vanokokera mabasa musangano repassengers association of zimbabwe vatafadzwa goliath vari parunare kukadoma Nzvimbo dzezveutano pasi rose dziri kuyambira vanhu kuti vangwarire kutapurirwa chirwere checovid-19 pazoro reEaster apo vanhu vakawanda vari kusangana mumakereke nemamosque vachinamata uye vamwe vanhuwo vachienda kuzororo kunoshanyira hama neshamwari nedzimwe nzvimbo dzekushanyira izvi zviri kutevera kushikana kwedzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano nekupararira zvinotyisa kuri kuita chirwere checovid-19 kumatunhu akaita seshanghai kuchina rinova dunhu rakakosha zvikuru munyaya dzezveupfumi sezvo riri iro rine ngarava dzakawanda dzekutakura zvinhu kuenda kune dzimwe nyika vanhu vemudunhu iri vakatanga kumanikidzwa kugara mudzimba kana kuti lockdown mwedzi wapera asi chirwere ichi chiri kuramba chichipararira zvinotyisa sezvo vanhu vanodarika zviuru mazana maviri kana kuti 200,000 vabatwa nechirwere ichi panguva iyi chirwere ichi chatangawo kudzoka zvakanyanya muamerica sezvo kubva mukutanga kwemwedzi uno uwandu hwevanhu vabatwa nacho hwakwira nezvikamu gumi nezvina kubva muzana kana kuti 14% kubritain kwakawanikwawo imwe mhando yecovid-19 inonzi omicron xe uye vanhu vanoda kusvika mamiriyoni mashanu munyika iyi vabatwawo nechirwere ichi world health organization inoti kamhando katsva aka kakatanga kuonekwa mubritain musi wa19 ndira uye kapararirawo kuaustralia zvichakadaro bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere checovid-19 munyika zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira muna 2020 vachiri zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 5,462 vanhu zviuru gumi nezviviri zvine makumi masere nevashanu kana kuti 12,085 vakabayiwa nhomba yecovid-19 kekutanga nezuro hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zviuru makumi manomwe kubva muzana nhomba yecovid-19 panopera mwedzi wachikunguru sezviri kukurudzirwa nesangano rewho mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano vari munyori musangano rezimbabwe medical association mudunhu remashonaland dr enoch maida
zviri kutoitika kune dzimwe nyika kunana america britain nana china zvinotongoratidza kuti covid-19 ichiri pakati pedu vanhu vakavarayirwa inotodzoka uye inodzoka ine imwe mhando ndosaka maiona pachipuwa mazita vana omicron vana delta zvichiinda saizvozvo hairambiri mhando imwe chete inoshanduka shanduka tachiona huchishanduka uye dzimwe nhambo kunotozouya huine simba rakapfuurisa saka kune vaya vanenge vawana kudziviririka nokuda kwokuti vabayiwa vhaksini kana kuti nhomba zvinovabatsira zvikuru kuti muviri urwisane nechirwere ichi saka asi vaya vanenge vasina kubayiwa vanokwanisa kuinda panjodzi
njodzi ipi mukapa muenzaniso?
Yoku kwanisa kukurirwa neutachiona izvi zvingaita kuti vazowana kurwara kukurusa kana kutoshaika nokuda kweCOVID-19 iyoyi. Saka zvakakosha kuti vanhu vabaiwe kuvaccinatewa, kupfeka mamaski panzvimbo dzakatarwa nekugeza maoko nokumasanitizewa sezvinotarisirwa. Uye kuti chirongwa chebleach ichochi vanhu kana pavanozvinzwira mumapepa, mumaradio, pasocial media ngavanobayiwa nhomba yeCOVID-19. Vanhu vakachisiona kuti vaya vaitaura kuti aiwa ukabayiwa nhomba yedzimwe nhambo unokwanisa kurwara nayo, kufa nayo, kana kuti inokwanisa kuita kuti dzimwe nhambo usakwanisa kubereka nezvimwe zvakawanda macomplications aitaurwa hazvisi kuonekwa pane kunyika dzose. Saka kwainguva kurevawo kwevanhu vanga vachivhunduka kuti vabayiwe COVID-19 vaccine iyoyi. Saka zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba yeCOVID-19 sezviri kungotaurwa nebazi rezveutano. Blitz iyoyi yakakoshera nyika yeZimbabwe.
Ane chikonzero chei?
Nokuti pakazorwariwa muchaona kuti zvinotora mari yakawanda, zvinotora kuti zvinovhiringa zvinhu zvakawanda. Saka zvakakosha kuti toramba tichiti kuzvidzivirira kana kuva wakadziviririka kuri nani pane kuda kuti uzomhanya mhanya iwe warwara.
Nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Enoch Maida vari paRunare muHarare. Gurukota runoona nezvematunhu vaJulai Moyo vave kutarisirwa kupa rekupedzisira pachikumbiro chekanzuro yeHarare chekuti ikwanise kupuwa mukana wekukwereta mari inodarika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mana emunyika kana kuti $1.4 billion. Nyaya iyi yaunza kusawirirana kwakanyanya pakati pekanzuro nemasangano anomirira vagari. Vakafanobata chigaro chameya weHarare vaStuart Mutizwa vebato reMDC Alliance vaudza Studio 7 kuti sezvinodiwa pamutemo vakaendesa kuhofisi yavamoyo chikumbiro chavo pamwe nezvakataurwa nevagari. Asi hatinokwanisa kubata vamoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. VaMutizwa vati kanzuro yavo haikwanise kuita mabasa makuru kana ikasapiwa mvumo yekukwereta mari iyi.
Kanzuri inofanirwa kubvumidzwa kutora mari iyoyo yechikwereti. Macapital projects ese blessing anoitwa nemari yemaloni. Hakuna capital project inoitwa nerevenue. Hakuna revenue inokwana kuita capital expenses. Saka vagari hongu vangataure havo bati kuti paonekere bedzi kuti pane chaitika. Ndonge paine mari yacho, ndosaka tiri kutsvaga mari idzodzo dzekuti tiite uye vaone zvinoitika.
Vagari vainge vapiwa kusvika musi wa7 kubvumbi kuti vape pfungwa dzavo uye vakawanda vari kutsika madziro. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba varamba zviri kutaurwa navaMutizwa.
City of Harare iri kufanirwa kugadzirisa billing system yayo wobhila wanhu zviri accurate, zvichaita kuti vanhu vatambire mari dzemaretsi dzinogamuchirika. Pari zvino maretsi ari kuchajwa neCity of Harare haasi pagamuchiri.
Vashumba vaenderera mberi vachiti
ukatarisa mari yavari kuti 16.8 million yavari kuda yekuroad infrastructure, tikaichinja tichishandisa reti yehurumende iri kubuditsa $115,000. Asi kana ivo wekanzuro wachitsanangura vanoti kilomita imwe chete kuigadzira kuisa tara panotodikwa $1 million. Saka zvinobva zvatirowesa nehana kuti saka kanzuro kana ichiti iri kuda mari yeroad infrastructure, chii chaicho chavari kuda kuzama kuita? Tobva taona kuti apa pafungwa zano revashandi vekanzuro rekuda kupa mari kubira vagari, ngekuti chikwereti ichi kana chouya chichida kubhadharwa chinobhadharwa nemari yemitero yemarets. Saka tiri kuti kwete, City of Harare haifanirwi kutenderwa kukwereta.
Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaMike Uchideme vatiwo zvakakosha kuti kanzuro ikweretiswe mari iyi.
Saka navagari vari kuti mari yatiri kutsvaka kuti iende kuservice delivery isauye, hatizozivi kuti vanenge vachida kuti service delivery izoitwa nei. Ma capital projects ese anoitwa nemaguta pasi rose anotwana mari kubva kuma loan kubva kuma borrowing powers makwereta mari inobadawa nevagari haikwane kutenga zvese zvinenge zvichidiwa zvishandisirwa zvekanzuru saka inzira yagara iripo inowanikwa nayo mari kutenga midziyo mukuru yekanzuru oro kuisa mari pazvinhu zvekuti basa rienderere mberi rakawanda
Izvi zvapikiswa nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili.
City Park inoita tingati kuona kuti mota dzapakwa zvakanaka muguta reHarare. Mari yacho iri kumboenda kupi? Ndidzo mari dzinofanira kunge dzigadziriswa mimwe migwagwa kana kuti kutara migwagwa chaiko nemamwe matraffic lights. Saka naizvozvo isusu tikuti isusu ngavagadzirise zvinhu izvozvo. Isusu semusangano tikutoti isusu City Park ingaifanira kunge inofanira kutodzokera kukanzuro. Rinofanira kunge riritori kuDepartment of Works isave kambani yakazvibirira yoga. Saka chimwe chinhu chinokwanisa kugadzirisa dambudziko kuramba tichingokwereta seguta ndechekumisa zvinhu zvakafanana nana City Park.
Pamutemo kana kanzuro ichida kukwereta mari inofanira kutanga yagara Dare yobuda nechisungo chinozotambirwa naMeya Kanzuro inozozivisa vagari kuburikidza nekushambadzira mumapepa nawu uye vanhu vane mazuva makumi maviri nerimwe kuti vapindure kana izvapera chikumbiro chekanzuro uye zvinenge zvataurwa nevanhu zvinozoendeswa kugurukota rezvematunhu kuti rione kuti kanzuro yobvumidzwa here kana kuti kwete kukwereta mari tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika uwandu wevanhu vakafa zvitevera mafasha mwemvura kuKwaZulu Natal kuSouth Africa unonzi wave kusvika mazana mana muvanhu munzvimbo dzine zvitangwena dzakaita seMega vanonzi vatanga kuedza kugadzira dzimba dzakapuswa idzi kunyange hazvo kuri kutarisirwawo imwe mvura yakawanda Mafashamu aya anonzi anga asati amboonekwa munhoroondo yeSouth Africa. Mapurisa emSouth Carolina muAmerica anoti asunga Dwayne M. Price ari kupomerwa mhosva yekupfuura nekukuvadza vanhu vapfumbamwe nezuro panzvimbo yemabhizimisi kana kuti kumoral. Vamwe vanhu vashanu vanonzi vakakuwara vachiedzawo kutiza. Mapurisa anoti anofungidzira kuti pane vanhu vatatu vakabudisa pfuti uye vamwe vachiri kutsvagwa. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chedu chanhasi tiri kutarisa mashoko anyorwa mubepa nawo reSunday Mail nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa akanangana nevechidiki pazororo rekuwana kuzvitonga kuzere rinova richacherechedzwa mangwana kubaba Field Stadium kuBulawayo. VaMnangagwa vanoti munhoroondo yenyika vechidiki vakabata basa guru kubva mukurwira rusununguko rwenyika vachipa muenzaniso wavo vachiti vakaenda kuhondo vachiri mudiki. Vatiwo vechidiki ndivo vanokwanisa kumira vachirwira remangwana renyika kubva kune vavanoti vavengi. Vatiwo hurumende yavo yave kutora matano ekuona kuti vechidiki vapiwa mikana munyaya dzezveupfumi. VaMnangagwa vanotiwo vechidiki havafanire kuputa kana kunwa zvinodhaka. Vadzokororawo mashoko aya nhasi pamabiko avaita kuBulawayo nevana kubva kumatunhu enyika gumi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revadzidzi kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Students Union kana kuti SASU vaAlistair Pfunye.
VaMnangagwa vanogara vachipromisa vechidiki hatizivi kuti vanenge vachiitira kuwina maelections kana kuti vanenge vachiitira kungoda kufadza ruzhinji. Mashoko akawandisa but zvito zvishoma.
Mungapa muenzaniso here vapfunye?
Tikatarisa pavakapinda muna 2017 vatora over kubva kuna president Robert Mugabe. Chekutanga pavanga vachitaura vari munational sports stadium vakati ivo vachahunza free education zvichireva kuti vana vachadzidza vachisapotwa nehurumende. But nanhasi tiri kungoona mafees achikwira tichitaura ishoshu. Falcon College yakatipuda $1,300,000+. Tikatarisa kuti Massive Seconds ari kuhora mari zvinorwadza zvitereke. Wakati iyo tapedza 2018 election, wakati vari kuunza maproject kumamisha, vanhu vakatanga kudzidziswa kubheka chingwa. But method yainzi tikupa development, vanhu vachibhekeswa chingwa kushandisa an early iron age model. Those lorats out to Amnanga for us to tour as far as Zimbabwe, Syria. Is not Katarisa, my youth at our Kubuda, Zimbabwe, China, Nikatarana, South Africa, wana Botswana, wana Namibia, wana Zambia, Mokunana, UK.
Nech Konzeroche.
The Kuta Kuna Mabas, Katarisa, my cities, and Lakaita Sana Bulawai, Karata is up to Kunana Karu, is up to Kune Railways, Rukushan. Taiziva kuti kuna na National Blanket vaitora vayouth vachimapa mabasa vachivadzidzisa kuita mabasa emaoko ma technical jobs. Vanazesa vaitora vana vachivahoresa mari dzekuti vaigona kutotenga dzimba dzavo, vaigona kuzvibhadhara kuchikoro vachibatsirana nevabereki vavo. But nhasi unowana mwana ane 30 years achingogara kumba kwavabereki vake. Hakoni kukuwana mari. Anongo rilayane mari nenge yao ya na mama. Anengo achidzidzisa vari teacher. Because hakuna basi. Mabasi. Wana waka graduate. Wana ma degree. Wana ma streets. Wana kutengesa ma airtime. Wana kutengesa ma tomatoes. Because industry yaka vara. Wana bata hakuna na kweru ko. Why employ almost a quarter of population ya mkweru. Mama inza kukwekwe. Hai batira. My youth kuti vasumukire, but nhasi zvinhu zvese izvozvo hapana.
Asika vari kuti hurumende yavo iri kuedza nepose painogona kusimudzira vechidika.
Zvavanenge vachiti vari kubatsira my youth, I think ishoko zvavanongopa kuti susu tichadai kuma youth, todai kuma youth, but kueta hakuna. Ezvinoona Elvis Nyati akapisiwa muSouth Africa. Padai kwanga kune basa kuZimbabwe, anga asinga. Dai zvinotoshanda kana kuti kurailways. Dai chitoshanda kuNational Foods. Achiwana mari yekuti anogona kuchengeta mhuri yake. But tine hurumende. Vanongotarisa homwe dzavo. Vanongotarisa kuti vana vavo vari kubenefita mari dzestate. Vana vavo vari part of makabhau ari kudya mari dzematenda munyika. Saka zvinorwadza sitere kugara muchingopiwa mapromises semayouth. Hezvino hatina mabasa, tirikugraduata, tirikupedza zvikoro, toenda kunana diaspora. You find kuti munhu akapedza degree ane degree economics kana kuti statistics unogona kusangana naye muSouth Africa achishanda murestaurant. Zvinorwadza sitere kana tichiti takawana rusununguko. But vana zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kubenefita murusununguko iroro. Zviri mumarestaurant zviri kupiswa mune dzimwe nyika, zviri kudzingwa mune dzimwe nyika, zviri kunzi mbavha mune dzimwe nyika. But munyika medu matofanira kucelebrata rusununguko rwedu. Hapana maopportunities. Then hurumende yobuda ichiti isusu tichaita izvi tichiitira mayouth. Kubva pesa apa nawo vanga varipi?
Asika vamunangagwa vari kuti uka handiwo vanga vari panyanga kubva 1980.
Of course vamunangagwa vachati iwo vakazopinda 2017 vakazoelectwa 2018. But now from 2018 up 2022 chii chavaitira mayouth? Ndeipi industry one yavavhura yekuemploya mayouth? Ndeipi program yavaiita iri kukapacitata maskills for my postgraduate students?
Mutungamiri wesangano revadzidzi kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Students Union kana kuti SASU vaAlistair Punye vari parunare kuSouth Africa. Zvinotochienda kuna tenda tanonoka wande tipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba. Yesi simba rangu, simba rangu, yesi simba rangu.
Manero akanaka vatereri ini ndini tanono kawandendi chiti nyaya yekuti denga riri kupi iri kunza maaudio mazhinji kubva kwamuri shondorino zvakare tinokupai mamwe maaudio amakatitumira pamusoro penyaya yekuti denga riri kupi chaizvo riri kudenga uko kwatinoona here kana kuti kune kumwe kwariri ngati wei kubva kune umwe mutereri
makadini makadini pa studio 7 ndatindi taure nyaya yabvunzwa nenyaya ye heaven denga kwa mwari zve heaven zvinhu zvakavanzika hazvisi pachena saka natitaura nezve kudenga kuna mwari heaven hatisi kutaura nezve mudenga kudenga kwakasiyana nemudenga but the heaven the dwelling place of god haisi mudenga iri kudenga saka iyo ndonozotaurawo pana John chapter 3 kuti hakuna munhu akaenda kudenga asi mwanakomana akabva kudenga saka hatina zvimwe zvatingataure kuti tikatarisa mudenga tofunga kuti ndokudenga hazvisiri zvoba hakuna munhu akabva kudenga kusara kwemwanakomana akabva kudenga saka heaven is a dimension iri separated from us is one taka separate the distance between heaven and us is called sin that's the distance between heaven and us
tinotenda zvikuru tochimboenda kuna mukoma gari kai makadini kwa mukoma
manhira akanaka vana vamwari ini ndinoitwa gari kai makore tikaverenga kuna zvakazarurwa chapter 1 pavhesi ya 7 na 8 inoti iyo tarirai unouya nemakore meso ose achamuona marudzi ose enyika achamuchemera naivo vakamubaya pfungwa iri kuzama kuburitswa panapa ndeyekuti jesu ndiye ari kunzi ari kuonekwa achidzika nembiri yedenga kuuya kuzotora vakaita sekuda kwake zvoreva kuti kune upenyu husingaperi hwatakatarisana nahwo huri kumberi hwekuti tichanokumbanana pamwe chete najesu mumakore nyama nemweya zviri pamwe chete saka in other ways pfungwa iri kuzama kupresentwa panapa pari kupresentwa pfungwa inofadza yekuti munhu kana achinge afa haende kudenga chinonzi munhu nyama nemweya zviri pamwe chete zviviri izvo zvikaparadzana pachisina munhu
vateereri muri kuzviwira moga zvose zvatinosangana nazvo kuda kwashe asi pari zvino vateereri sudurukai zvishoma mungu ine mashoko ajehovha yasvika chinokutambirai nemufaro makadini kopasta
makadii vatanonoka hwambe nevateveri vose veshoko ramwari ndinokukwazisai mose muzita ramambo jesu rangu zita ndinoitwa pasta mungu ndinofara zvikuru nemubvunzo wavangorima mwari unogara kumusoro kudenga ndiko kwaanogara jesu nguva dzose achidzidzisa waitaura kuti ini ndakabva kudenga kuna baba ndiko kwandakabva handizi wenyika ino jesu zvaane vadzidzi vake achivadzidzisa kunamata chinhu chekutanga chaakavadzidzisa ndechekuvaudza kuti kana muchinamata munofanira kuti kuna baba vedu vari kudenga ndo chinhu chekutanga chaakatanga kuvadzidzisa kuti mwari unogara kumusoro kudenga kana muchiita munamato nguva dzose munonamata kuna baba venyu vari kudenga jesu zvepaakamuka kune vakafa akati apedza kurayira vadzidzi vake akatambanudza mavoko ake akakwira kumusoro kudenga shoko rotiudza zvekuti paakasvika kudenga baba vakamugamuchira vakamuisa kurudyi rwavo vakaisa zvose mukati memaoko ake akatora zvose akaisa pasi petsoka dzake ari kumusoro kudenga shoko zverotiudza kuti mwari vari kumusoro kudenga vanogara pakakwirira vanoona zvose zvinoitika panyika shoko rozodzoka roti hokoyo nyika une nhamo huru kwazvo nekuti satani akandwa panyika akatsamwa zvikuru kwazvo saka satani hachiko kudenga satani wakakandwa pano pasi
tinotenda mufundisi mungu vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vateereri zvechitendero tumirai maaudio enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka wande ndichiti sarai zvakanaka muzita rashe
tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda chikwata chechrist life choir chinekambo Jesu isimbarangu hachino shandisa mchurungwa chino anukoneka enemfaro jini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC mchiti mwrawe zwakanaka vachereri Dr. Yamina Gibbs Dube mchinzwa nauze isindebele
Soko izika atisenda bakufu.